kangwere kana ndaona varume vakasapa diri vakamhanyira kumukata vakawanda ndokubva vandipinza mukati muyadhi yepaje dzopa zanzibar ndokubva vati iwewe ndiwe uri kumobhiliza vanhu vari agenesi kasukuwere munomubhavayo uye ndiwe uri agenesi provincial structures emom saka vakatanga kundirova vachindirova nemboma dzakasiyana siyana ndokubva kuti vandibaya nebanga vakandibaya mumusoro ndobva ndaenda kumapurisa ndikanosvika ndikavhura ripoti yangu ndakangozonzwa kuti vanhu vacho vamwe vacho vevakandirova vakazorohwawo zvisingaiti namaovheti namayuti vanga vatamwa vachiti charumbira arohwegwei pano ndozvindakaita nezvoro
pane vamakaziya here pano vakakurova yavo
kune anonzi hadlighti njovhu hadlighti njovhu ndeimwe zvayo mbavha irimo inoshandisiwa nani akasukuwere nevanhu vave vamwe vana vuto vana anonzi vanonzi vuto gatsi ndo vavanenge vachishandisa matagi okuro vanhu manje manje anga chitori ukami nemhosva dzekidnapping akatomboenda kuti ukami nemhosva yerep panga pana makawe sivanga panga pana buto rezengwenya memba yecentral committee but iri genhayani akasukuwere theni panga pana chipuriro munhu akandibaya nebanga anoitwa cosmas muve dhiraivha wamc anonzi marava saka uyu anoshandana nakasukuwere e akauya nebanga akariisa mukati akaisa mubra waisa mubra ndo akazoti vachindirova ndobva akazobvisa banga akapa cosmas achitamupesemuurayei saka vadaro vaovhesi vese vaizviona vakabva vazopandukira naye ana wacho akazorohwa zvisingaiti mulala wacho uyu vamaovhesi vekunoyo vekusangwari rimwe vakarohwa nacosmas muve wacho vakamborohwawo navanhu vakarohwa navanhu zvisingaiti.